Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, June 8th, 2016. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the food situation in Zimbabwe.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilo shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voaindebele.com, and at www.voashona.com.
Vanambobvira vataura toda namba yakadii, vakangoti vakanyoresa list yevanhu handisi, ndopavati tichishandai, then isu tichashanda tatopedza 15 days dzachonzi yemwedzi wekutanga, ndopavatouya nechibage, ndopavakasvikotaura toda vanhu 8 chibvisai mamazita.
It is not fair that after having worked, people fail to get maize after they work. The social welfare officers always say the food they have is not enough for everyone, but they will have taken our names before we start working.
One bag of maize is not enough for a family of four like mine. There's need to allow people to work for more than one bag of maize per month.
Thanks for joining us once again. Tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the hunger situation in Zimbabwe.
Some people under the Food for Work program claim that they are not getting food aid after working for the state for 15 days a month. In some parts of Zimbabwe, some villagers say they've no access to drought relief aid due to severe food shortages.
There have been claims that some opposition party supporters are also being denied food aid by the government. But President Robert Mugabe has insisted that people should not be denied food drought relief aid on political grounds.
Millions of people in Zimbabwe are facing critical food shortages as a result of years of poor crop harvest due to inadequate rains.
What are your views on this issue? If you wish to join the discussion right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. Yes, Uruganda Babasana Uskuma Lamchanje, Skuluma Ngendala. Sewastipela Ngamte Lambile Sibili Ukuzonda Kuba Gunenga Kulu. So kona ngapo ke ngimakhaya lapho elikhona kumenjani liyalamba kumbe liyathola yini ukudla okuvela kuhulumende kumbe okuvela kwamanye kwezinye nje inhlanganiso ezizimele zodwa. So sifuna ukuzwa ngani kona ngapo ukuthi kambe likubona njani kona kokulamba ngaba khona kulabanye abayenza okuthiwa iFood for Work utuyasebenza qedwa ukusebenza khona lapho sunikwa ke ukudla ngathi vele kunikwa inqa ngaphela inyanga ungasebenza amalanga abe ngu-15 kumbe abe ngu-12 kumbe abe ngaki. Asikwazi. So lisitshele ngesimo senu kuna ngapho ke makhaya. Ye kunjalo futhi.
Ndisho sho Gibbs, nyaya thina nayo nasi. Inyaya yenzara, nyaya yedumbu. Hanzi pasina kudya hapana utano, hapana kufara. Ndisho sho. Saka nyaya tiri kurukura ndeyenzara yakabata nyika. Vazhinji vari kuchema kuti hatina kukohwa. Uyewo chikafu chinosimbonzi vanhu vatambiriswe masangano mazhinji nematambudziko ariko akatarisana nenyika dzakawanda vakakundikanawo kuti varambe vachipa chikafu kuZimbabwe. Kwoita chiri kushandirwa chinonzi cheFood for Aid, hanzi Food for Work Aid, ndizvozvo. Ichocho hanzi uri kushanda 15 days nevamwe vataura 4 hours pazuva. Mapedza makutarisira kuti akupiwa mabhagidhi edu. Amona hakuna chinobuda. Asi kazhinji zvinonzi ukadyara mbeu haibve musi iwoyo. Saka vanogona kuzopiwa hawo mazuva anotevera. Asi mune mafa nenzara panguva iyoyo Gibbs.
Kakuru sibili. Kukanya kuzanenge imuli lemuli vapiwa i50 kilogram bag of millimil. Nxa kuti ndingasebenza konapo selimelela insuku zangkona zigwane. Nxa zingandi insuku zeleza zifunakalayo. Sebelinika ukudla lokho. Kodwa kungani kuyaphambanisa abantu abanengi. Jonga ikakhulu kozwimba khona ngale. Sizwa kutwa ke abantu abaphiwa lokho kudla. Nxa ungaphiwa ngalokho kudla kutsho ukuthi usebenzela mahala phela. Phela kula muntu ongatshaya ifotsholo utshayela mahala. Kumele utshaye ifotsholo ube sunikwa. Ngoba nxa ungaphiwa ngaphela mfowethu.
Ndizvozvo.
Anti abantu kuyahlupa.
Ndopatanzi wami wachitaura kuti takashanda. Pashandwa kudaro vakachizonzi tiri kungoda vanhu 8. Zvakuita kunga muri kunzi mubhazi, bhazi razara. Tirikungonzi vakamira burukai tirikuda vakagara chete asi vanhu vanga vabhadhara mari dzavo mubhazi ndozvaitwa apo vanhu vakashanda kubasa raiitwa asi chikafu chakuchinzi tirikupa vanhu vasere chete pashanda vanhu vakati wandei ndonyadza tirikukurukura nhasi.
Now, we know that over 4 million people in Zimbabwe are in need of drought relief aid. And according to the United Nations, there's a lot of, you know, things that can be done in order to improve the lives of the people. And some of those things are people engaging in various projects. You know, if people engage in, like, self-help schemes, you know, they are bound to actually create that environment where they will live properly. But at the end of the day, it's difficult for people to initiate that kind of thing because maybe of the socioeconomic and political situation in Zimbabwe right now. So people are just looking for food. They have no time to do things on their own.
Yes.
So they have to be entirely dependent on the state.
And it's not only in rural areas where people are spending time queuing for food or for money. In towns, in cities, people are spending hours on end queuing at banks to get cash to buy food. So it's a situation that's dire in every corner of the country. Tanzwautina Baba Roderick Mapfeka. Makadiva Mapfeka. I want to pay you. Murutin Zaganaka, Murukwa Muri.
I want to open the Pesaranaka.
Tisanamuri, Uti Muri, Dunuripi, Muchitaura, Jaka Mira, say, Munyaz and Zara. Murewa South Constituency. Tinonzwa kuti ndimi munyori webato reMDC mudunhu renyu iroro reMDCT kuMurewa South. Vanhu varikukwanisa here kutambiriswa chikafu chiri kugoverwa pasi perubatsiro. Tinonzwa vamwe vachigunun'una kuti vari kunyimwa chikafu nekuti ndive rimwe bato rinopikisa hurumende.
Vajonga ndo zviri kutoitika izvozvi kukoko. Vanhu vazhinji panguva ine vemusangano hapa kana mumwe chete kutombowana chikafu. Mwakanga wakatonyorwa mazita kare vasa kutochekwa nyange zvazvo isati yatanga
yofutboyvamapfeka munogona kungofamba mbichana here kubva pamuri vamapfeka kuti foni pamwe tinowana painonyatsobata iri kuita ichidzima dzima taura henyu tichinzwa kuti pamuri kuenda pakamira sei.
Nekuti parizvino izvi vanhu vemdc havasokwanisa kunge vachinyorwa mazita vamwe vakatonyorwa kare vari kutochekwa izvezvi izvi.
Asika mutungamiri wenyika vakataura vamugabe kuti hakuna munhu anofanira kunyimwa chikafu nekuti ari kutsigira bato rimwe risiri riri kutonga. Muri kukwanisa here kuenda muchinomhangara nyaya idzodzi kungava kana kuna kanzela kana MP kana kumapurisa?
Mapurisa patinoita mamitv edu raitiraaitiraae vakave vatoripo tichitaura zvitemo izvi vakaoo tiri kuongorora asi havana kana mapurisa avanozotora. Makanzeras hatikwanisi kunge tichitaura navo because ivo vatongova kutenda nekuti pezvinezvi mabuku anotonza anwa kwakanzera kuti vanhu vari kutambira ndevapindi vakashoni kuaa masabhuku.
Regai tikufonerei zvakare nokuti nhare yenyu iri kunetsa asi Gibbs, we have Mr. Gadzira Chirumhanzu who is a political commentator and also a ZANU-PF member. Welcome to Studio 7 Live Talk, Mr. Chirumhanzu.
Thanks to Studio 7. Good evening.
Welcome.
Yes, Mr. Chirumhanzu, it's good that you have joined us once again. You are always featuring in this show and we really appreciate that. So we are having some reports that some people in rural areas are not getting food aid from the government after working, you know, for the state. So at the end of the day, what do you think about this kind of situation where someone has to work, you know, let's say goes to a road, does something there, and they're never paid, you know, in terms of being given some drought relief aid? What's your take on that?
Yeah, well, it's saddening, but at the end of the day, it is very difficult for me to comment unless I have, you know, the true position of what is going on. But the most important thing which I know is that everyone who does food for work, or if it's just, you know, a relief from the government, then definitely that is Zimbabwe needs to get food at no cost and without any hindering.
And Mr. Chirumhanzu, we are also getting reports that there are some opposition party supporters who are being denied food aid by some officials in the rural areas. So what is going on? What are you hearing?
Yeah, well, like I said earlier on, it is very difficult, again, to comment on hearsay issues. But I think the head of state, President Mugabe, has categorically stated that every Zimbabwean, irrespective of political affiliation, he or she has to get food if it is being donated by the government. And in most cases, it is for free or for food for work. But now, you know, in Zimbabwe, you know, you find that most of the things is being politically, you know, sensitized. And remember, if it is from the opposition party, well, this could be a marketing strategy for them so that the world would believe that, you know, the government of the day does not give people food or is not doing nothing, or is doing nothing, rather, for the people. So, well, you know, something, you know, said by political, you know, parties, one needs to take it with a bit, you know, pinch of salt.
Ndizvozvo mazi regai ndingokandawo mubvunzo nechizezuru kuti matunhu mamuri kufamba muri kuonawo nyaya dzenzara dzakamira sei imi muri murimi ndimunei muchizivawo kuti zvii zvingatarisirwa kuti dai vanhu vakaita tichitarisa kuti makore enzara ari kuramba achingopfekana
zveshuwa ino nyaya dzenzara idzi tiri kuona kuti dziri kuramba dzichisvika makore ese but savarimi zvinhu zvakaoma unotoshayawa kuti ungazviita sei. It is not only kuti inzara iri kuvanhu, inzara iri kuzvipfuwo zvakare, but nevanoongorora nezvemamiriro kunze vanotaura kuti dambudziko iri tichange tinaro kwenge yakatoti oo, but vanokwidzira kuti domwe iro rinenge ranaya kana tikakwanisa pachirungu yati vanoti harvesting of water, meaning kuti mumapurazi imomo nomumaruwa imomo hurumende makambanizi vanokwanisa ngavaedze kuchera madhamu so that mvura inenge yanaya iyoyo shomanene ikwanise kuchengetedzeka igozobatsira pari zvino, nokuti tatiri vanhu kana tiri nyika vangavangojaira kuti kana mvura ikanaya hazvo zvinoramba zviri normal, asi mvura zhinji yakawanda ichiyerera ichienda kumakungu.
Aiva maita maziramba yanyu muri parunhare. Gibbs,
what was he saying exactly? Maybe you can summarize in just one line.
Okay, he was saying it's not people only who are affected, also livestock. Mm-hmm. But he says where the experts are urging that since this is going to be a persistent problem, the drought, people should try to learn water harvesting by constructing dams and other means of harvesting water. Yes.
Now, if you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the hunger situation in Zimbabwe. If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. And please note that we are live streaming on Facebook. Yeah, right now, we're for it. Saslo Baba ke uwilat moyo, on Councillor Eslobela. Baba moyo, unhau chona jan.
Joni le mtembo tshona jandani baba.
Hayi mbijana kunjani Silobela?
Hayi indlala yona le yabakhala ngaya abantu namachaza nje kuyafana sidube.
Ehhe. So ungathi ningakona ukuthi kule food for work yini kona ngapho?
Ya. Kukhona ngapha dube sibili bayasebenza nje abantu. Ngabona sebekwanise almost 7 to 9 days beqalisele ukusebenza kabakakwanisa i-15 days ikhona i-food for work lapha ku-ward
29. So ke nxa abantu bangasebenza khonapho kumele betholeni?
Iya, njengokuthenjiswa sakuthenjiswayo sabuya saqoqa namasabhuku kwakhethwa abantu ukuthi bazangena ku-food for work ngenani esasiliphiwe. So ke kwasokuthiwa khona bangasebenza for 15 days bazaphiwa i-50 kg zomumbu wesithwala. Yeah.
So ke kukhethwa abantu abanjani khonapho?
Indlela esiyisebenzisayo dube kuba lula kithi ema-councillors akule iparty ye-MDC kuchiyeni la kwamanye amawadi kula ma-council ezane u-PF. Kithi thina silandela ukuthi sidinga umuntu olambayo, sikhulume lo sabhuku ohlala laye lo muntu eduzani kwakhe ukuthi hayi sabhuku sihlala phansi edala esihlahleni labantu bakho, abantu bakhethe umuntu olambayo ngoba inamba esabe siyiphiwe njengesilobela lapha eDonsa ngaphiwa inamba engange-236 phakathi kwepopulation edlula 5,000. So uyabona ukuthi imizi emningi almost 800 and something yasala.
Oh, kanye ngazani ke ifoni yakhe simane yaqhumeka ngejonga lapho kodwa what you are saying is that you know they are preparing to have the food for work program.
Mm-hmm.
And he says, as far as they are concerned, they're just looking for people that are starving or, let me say, are affected by hunger. So he says they don't, you know, discriminate against certain people mm-hmm. supporting ZANU-PF or you may support NDU or
another. Man.
Yes, so mm-hmm. it's a question of somebody starving, facing hunger and all those kind of things. And he says people are supposed to be given a 50 kg bag per family. So he says
after
maybe
15 days.
After 15 days. So he says maybe it can be a workable kind of program. But yeah. I wanted to ask him about the projects that they're actually going to, you know, engage in.
That's
so
okay.
Then the
maybe
phone
we'll
just
get him
off.
Back.
Yeah.
Vamapfeka tanzauti vadzoka pachirongwa. Ramba henyu muri parunhare vamapfeka. Iye zvino tina mai muzhambi vari kuchipinge. Makadi ya mai muzhambi. Amai muzhambi.
Hallo, tiripo makadi iwo.
Aiwa tiro wapenyu mapinda muchirongwa chedu. Titaurire kuti zvinhu zvakamira sei kuchipinge kwamuri munyaya dzenzara idzi.
Munyaya dzenzara nzara timbari nayo.
Mhm.
Food for work iri uno asi kuti ine vanhu vashomanani vakasarudzwa vatiwo kurei vanhu vazhinji havasiri muchirongwa.
Ndiana akasarudza vanhu vakapinda muchirongwa che food for work.
Isi takasarudzana pane zvedu.
Chii chamaitarisa kuti muti uyu anokodzera kupinda muchirongwa che food for work.
Tainingise chiemo chepamba pomuntu.
Mhm.
Nokukura kwaaitawo chimutape wedu.
Mhm.
Mhm.
Saka vanhu vane nguva yakadii vachishanda uye vashanda vari kukwanisa here nguva vachipiwa chibage nekuti unzwa kuti mune mai matunhu vari kushanda asi chibage havasati vapiwa.
Isusu taane nguva yatirebei mbijanawo hedu kubva pane pazvakataurwa nepatakati tanga kushanda tingati tatwane mwedzi nehafu.
Muchipa vanhu chibage vanenge vashanda ivo.
Vanonga vashanda votopiwa chibage.
Vanopiwa chibage chakawanda zvakadii?
50 kg.
Asi
vachoto.
Asi muchitarisa kuti 50 kg iyoyo nengo yamune masenza muri kumabasa ikoko zviri kufambirana here?
Zviri kufambirana.
Zvinoita. Aiwa maita basa mati muri kudunhu ripi kuchipinge?
Kwa Kondo.
Aiwa mofarisa vamwe kwa Kondo morara zvakanaka ikoko.
Imu muri kupiko?
Isusu tiri kuno kuAmerica. Asi ndichibvunza mubvunzo wokupedzisira kuti iko kwa Kondo muri kusangana here nematambudziko atiri kunzwawo kune vamwe vari kuti unonzikana uri werimwe bato haukwanisi kuwana chikafu asi kana uri werimwe bato wana chikafu zviri kuitikawo here kwenyu ikoko?
Isusu kwedu na hatisi kumbozvizwa.
Hamuzvizwi, mugere zvakanaka ndokunonzi kugarisana mumana.
Mm-hmm.
Rambai makadaro ndo zvinoshuwirwa ngeZimbabwe yose. Maita basa mai muzhambi.
Aiwa zvakanaka, musarowo zvakanaka.
Maita basa. Gibbs, Miss Muzhambi says in the area of Kondo in Chipinge, the Food for Work program is progressing quite well. They've been in that program for almost 1.5 months, and the people are the ones who chose who is to benefit from this program. And she says they decided to first give those who are elderly, who cannot assist on their, themselves. And she says also they don't have that problem of politicization of food. Everyone is getting food, regardless of your political affiliation or background.
That sounds good.
That's why I applauded her and the community where she is coming from. And think that's one thing that Mr. Chirumanzu was also talking of, that if it's happening, it should not happen in such a way that is going against the president's word.
That's right. So now, Chonga, we are being joined by another guest, and that is Mr. Mandla Nkomo, who is an agricultural expert. He's based in South Africa. Mr. Nkomo, good evening and welcome to the program.
Good evening, Gibbs, and good evening to your colleagues and the rest of the listeners.
Thank you very much. Now, you know, Zimbabwe has been conducting these food for work programs since independence, Mr. Nkomo, and it appears as if they'll continue with this kind of, you know, approach to agriculture as long as we still remember. So at the end of the day, is there any other alternative to this kind of thing? Because maybe the agricultural system is dead in Zimbabwe.
I don't think it's dead per se, but I think it's definitely on life support. In the sense that it's not delivering on the objectives, because if you look at the amount of grain that is required by the country, I don't think it goes beyond 2 million tons per year. And then when you consider the amount of hectares that are theoretically put to maize or planted, you know, you don't need a massive yield to be able to meet that. But the fact that we are not getting that yield consistently tells you that, you know, the system, you know, is not delivering on what it should do. And it's on life support. So one needs to look at where the issues are and try and address them.
Okay, thank you very much. And stay on the line, Mr. Nkomo. Would you have...
Before I go to Blessing, maybe I can just throw a question to Mr. Mapfeka. Mr. Mapfeka. Chicha muri kunyanyorima mudunhu remurehwa nekuti tinoona kuti Mashonaland East ndo imwe nzvimbo dziri kuramba dzichingosangana nenzara gore negore. Imi mudunhu menyu chii chamuri kunyanyorima?
Kuno kunorimwa chibage kubva mumunda anorima hofodya.
Muri kumboedzawo here dzimwe mbeu diki dzinokurudzirwawo nevarimisi kuti regai kungoramba muchiti chibage mbodzokerawo kumbeu dzatairima kare dzemazitateguru?
Kuno chibage chei wanhongwa chinonya kutembawo kuti chibage chei chinonya kuita, but zvatongomurwa mado zvamutokurudzirwa zvekuti kutarisira kuti nezviri kuita drought izvo vanhu vakutopinda muurongwa hwacho hwekuti vachitoita zvembeu idzodzo.
Aiwa, maita rambai muri pachirongwa. Tina mukoma Blessing vari kubhoera. Makadii mukoma Blessing? Aiwa, ndiri mupenyu. Tiudzei kuti mubhoera nzara yakamira wani wani?
Nzara kuno kubhoera yatitamba tina mukoma wangu.
Mune muri pedyo neredhiyo mukati sudurukei zvishoma.
Okay.
Taurai tinzwe. Chii chiri kuita kuti bhoera ibatwewo nenzara? Tiri kuona vamwe matunhu vari kuti tiri kuita nzara nekuti kuramba tichirima chibage.
Bhoera nzvimbo yakabatana nesai vhali, saka kunaya kwayo tinotoona kuri kwezvinetsa manainai.
Saka muri kukwanisa here kuwana chibage muzvirongwa zvakaita sefood for work izvi kana kuti zvimwe zvinobatsira vanenge vachitarisana nematambudziko? Nhare yenyu mukoma, munogona kungoti sudurukei pamuri? Asi redhiyo siyai ipapo, vanenge vachikunzwai varipo ivavo. Saka chitaurai tinzwe.
Zvinhu zvatinokwanisa kuwana zvizvi zvatomboitiwa neizvizvi mafuti ese katinopiwa neishu.
Nhare yenyu iri kunetsa. Regai tigokufonerai zvakare. Tinotenda mukoma Blessing. Gibbs, I earlier spoke with Mr. Mapfeka, who is the MDCT Secretary for Murewa South Constituency in Mashonaland East. You were saying many people in the area or in Mashonaland East, most of them were relying on maize as a cash crop and also tobacco. But now they are going to revert back to rapoko and other small grains. And this way, at least, like Mr. Chiru Manzo, I think, is a renowned farmer. He will, I think, support the idea of introducing or reintroducing the small grains, because it helps when it's time like this. Nguwa enzara, vanu wajinji, etaizuana ame wachipinda mudura kunotora rukweza, nemunga, neshunga jokadaro, rapoko, sorghum, and all other small grains. They are also drought resistant.
Okay, let's cross over to Mr. Chiru Manzo. Mr. Chirumans, we know that you are a farmer, and at the end of the day, you know, farmers prefer something that they eat, right? And do you see any farmer maybe going towards planting sorghum, millet, munga, and all those kind of things?
Well, I think, you know, the staple diet of any country, or maybe the type of food one, you know, consumes, you know, it depends with the... I would say the situation prevailing at that particular moment. For example, I would give you, you know, the kind of food we eat presently, pizzas and all that stuff. Mm-hmm. We never, you know, grew up eating that stuff. And I think you would agree with me. But because of the environment, you know, some of these foods, you know, we end up, ended up being introduced to us. And they became, for example, like meat. It was never our staple diet, but it was introduced to Africa, and eventually, because of the marketing of that particular food, we end up discarding our own cereals like munga, rapoko, sorghum, and so forth. So I also want to believe that because of the current situation we are facing, definitely we will end up going back to our roots, that is cultivating, you know, our crops like munga, rapoko, and so forth. Mm-hmm. And at the end of the day, people will end up, you know, liking the food, because it is, you know, a situational approach to solve a certain problem at a particular time. So definitely I would agree with anyone. And remember, the government is also doing some efforts to encourage people to grow these crops. And I don't think one would want to starve, because, you know, he has been used to eating, you know, maize food. Therefore, he is not likely to like the rapoko food. Simply, again, because of the situation of the current foods we are consuming that, you know, trigger some of these, you know, diseases like diabetes and so forth. Mm-hmm. You find that within the medical field, people are being encouraged to go for, you know, rapoko, sorghum, and so forth. And it is now becoming fashion. So for guys, for example, when they are having their goji-goji, they eat munga, rapoko, and sorghum food.
Thank you, Mr. Rumanz. Mr. Nkomo, your take on small grains?
Look, I think, unfortunately, Chonga, the situation where we are is that these things are now market-driven. So if you look at the share of the market that small grains like rapoko or even sorghum have, it's very tiny. As a result, they are mostly traded in informal markets, and that's very indicative of the role they now play. So if we are to be serious about, you know, creating a commercial market for grains like that, mm-hmm. it needs to be reflected in how those grains are consumed. The only country in Southern Africa that has a viable market for small grains is Botswana, because almost 80% of the consumption in Botswana is actually sorghum. So in Botswana,
sorry,
you'll find that...
Mr. Komo, just for some few seconds, can you hold on there? I wish to say goodbye to our radio listeners, as we will now be streaming live on Facebook and our websites. And for our guests, Mr. Nkomo, Mr. Kanzira Chiru Manzo, and Mr. Roderick Mafeka, can you please stay on the line? And Lubabu Manyika konapo ke Ipinga, ubambe konapo unga eka chana. This is Gibbs Dube in Washington, D.C.
And I'm Jonga Kandemiri.